Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 11/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumucha weBelvedere. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanomiswa pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare. Zvikwata zvemutambo webasketball zvevechidiki zviri kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa chiri kutungamirwa neHoward University. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mutori wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare, chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Maconditions acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo. Hapana matoilets. Ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti. Kuti munhu agare ipapo, saka hatisi kuziva tinogona kutira vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo, saka tinotanga kuti vavhakisinata veshe ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunonwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes. Ngaitange yatritwa aidha yabhoiliwa maisa matablets mawater guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukahumedza hauzonokonzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka zvirwere zvemanyoka zvakafana nekushaika kwemvura zvakafana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa uchaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka gara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwa ndati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura recommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei, tisiri kubadara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uye vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuagira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumareserva chaito hanzi wetlands kana matoro anokosha. Asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands vari kungofunga zvekungopoka pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare reHigh Court Retired Justice Mafios Cheda. Komisheni iyi inonzi yaida kunzwa kubva kuna vachamisa mushure mekunge zita ravo rasimudzwa nemumwe kanzura kuti vaive neruzivo nezvekufambiswa kwenyaya dzekupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba muguta iri izvo zvinonzi zvaitwa zvisiri pamutemo pamwe nezvimwe zvinonzi zviri kuitika mukanzuru. Tabata vachamisa avanoti vakakumbirwa nekomiti iyi kuti vazopa maonero avo neuchapupu pamwe nepfungwa dzavo maererano nezviri kuitika mukanzuro yeguta reHarare izvo vanoti havana ruzivo nazvo.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kukuita kwekuda kungodenha kwemanyai nekuti handinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro. Handisi kanzuro, handisi mushandi wekanzuro, handishandi kuhurumende ndiri kunyoka kwagavhumendi, handisi minista. Ini ndakazvimirira muchimirira vana vezimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika. Ndiro basa randinoziva irongo. Asi ndakati hai zvisinei, kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe mwere hazvivanikwi izvozvo. Mukaka wemombe haukamwi pamberi kana kuya. Saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvinenge zvichiitwa izvi.
Saka imiwo makavati chii muchipindura kumubvunzo wavo uyu?
Ndakavaudzawo mashoko andakavaturira pakuta. Zvamandichiedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwashaya kutsvaga une mugati. Ukaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumhandara pachembere unenge usina chinhu chaunogona kuwana pakati pazvo. Ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemirayiro, kanzuro inoshanda nemirayiro, inoshanda nemitemo yeEdgar Kanzuro Act. Saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi.
Tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro ajojina mukupana nzvimbo dzekugara, imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvo?
Ini ndakagara ndataura pachena mutungamiriri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari iyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro. Musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo. Tsvagai kumusoro ndo kunotangira hove kuora. Kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard. Ndinogara tichitaura chiri nechokuti standard set at the top by the leadership. Saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatoko. Kana vatungamiri vasiri kunge vakarurama zvinokanganisa zviro zvose. Ndosaka tichiti pavudiko vatungamiri vatsva panotungamira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nekupa contribution.
Avanga vari vakambotungamira bato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye ne pa Facebook mazuwa ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi update, motaka pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Muno kwaniso kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Madzimai nevanasikana vakawanda vakaremara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano re Social Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SET uyo wakapindwa nevanhu kadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimbai chese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwanasikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasanitary pads iyi isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Taindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection vogona kupedzisira vachirwara nemacondition akaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa musangano reSeth amai Tendai Mafuka vati zvakabuda musangano uyu zvinosiririsa uye vakurudzira hurumende kuti ipe madzimai akaremara zvipfeko izvi pachena.
Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai sakarwadziwa zvikuru andakadzimbikana nezvakabuda musangano dambudziko rokusanganikwa naro kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekusvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa
asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mubazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanirana neinonzi Period Company.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iya inonzi Women Rights Based Approach. Tarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara. Kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo. Zvakangofanana nemumanharaunda iwayo masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dzine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto enyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo. Sidebladiri isusu turi kubeira saa tinomboti kubeira tikamboti kusono saka pambati tinotombonosanganawo nemhirizhonga idzodzo dzinobasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo saka pambati kufamba kwacho munogona kutovhiringidzwa mukati mekufamba vanenge vaita mademonstrations avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kunge muchinzvengana nemhirizhonga iyiwo sei?
Kudzorengana kwacho kutongoti pamubati haufani unge uchitombopatisipeta mukati nemhirizhonga yacho iyoyo nekuti ukange watongopatisipeta imomo unogona kuzopedzisira watozoverengedzwa zvachose because pamubati unongeuratisa asikana kutaura potobhizi vanenge vachitaura potobhizi nemaactivisation dzavanenge vachitaura kuti vanhu vakabatsira kuti zvinhu zvidai ndekunyika kwenyu ikoko saka pamwe pacho kuti uzoreka kuti unenge uchitaura shona unotova kuita by onezi kuti usave munhu ari involved mukati menyaya dzacho kana zvakatonga kwekutosimba nyaya kutogara kwekumba kunenge kutori nani saka zvinobva zvatozokuafekta basa rako raunenge uchiita.
Zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa cheZimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindira musarudzo?
Manevhozi ekurwisana nechizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikavo mukati menyaya dzacho idzodzo asi chinoita kuti vasadari nekuti vanhu havasi kupatisipeta mumademonstrations kana kutora masaidi kungozvigarirawo wega usina zvaunenge uchingoitawo kana ukaona mhirizhonga yatanga usinyatsoziva kuti handina kwandinekwafanonge ndichitizira ukange wafanowanawo mukana wekuti unge uri kumba ndiwo maponero atiri kutongoita plasi kucontinate kwedu vakatongoti kuadvise kuti tisava tinopatisipeta mumademonstrations iyoo ndiwa mami atoi tichipota tichinzwa maadvise aanenge achitipa kuitira kuti tinge takachengetedzeka mukati menyika yatiri.
Imi maane nguva yakadiwo muri muMozambique?
Taane nguva yakati rebei tiri imomo saka tinomboti ukatibatie pamwe pacho mbodzokerawo kumba zoitawo tumwedzi kana kuti madhaizi odzoka uchingodaro ndourarama yedu iyoyo ndezvatii tichitongoita.
Saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri muMozambique mukurarama kwamuri kuita?
Ini ndiri welda ndinechoita basa rekuwelda ndogadzira mabhati mabhazi ndogadzira mavheranda screen ndogadzira madhozi ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbi.
Muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi?
Ike zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzanenge ndida kuti mushandire pamwe pacho nenge ndida kushandira mumadhorobha munhu akavakawo shopi yacho anenge aida kuisirwawo mahwindo akanaka anenge aida kuisirwawo mabhagi abhazi akanaka anenge aida kuisirwawo mabhiwo akanaka saka pamwe pacho unotozotoona kuti zvinhu zvichivafekta kwaunenge wakutokwanisa kutoshandira kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha vanenge vaine dzimba dzavo vaya ndo vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda navo saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinotiete bhozi maketi zhinji iri mumadhorobha muri kukanganiswa imomo.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhongai?
Iriya yatiri ite zvinezvi so far hatina kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver pamwe pacho matruck driver ndo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi mo vazovharirwa rodzi pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii
Avanga wari chizoro cha Zimbabwe chinogara nekushandira muMozambique vatanaka muchemwa vari parunare kwakada kuMozambique ne Studio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vaDonald Trump vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga. Ongororo yakaburitswa mushure mesarudzo neAP Vodcast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere. Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti avaone vaTrump vachizotevedzera hwaro hwavaBiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro.
Ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savaBiden upfumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo. Zvokuti vaBiden ndinowirirana navo kuzvipembedza pavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutova kwaairport itsva. Tinoona zvakawanda zvine chiitika tichitarisa voisu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba, asika marwadzo oupfumi hwenyika haazomboshayikwi ariko.
Asika tingaonawo vaTrump vachizoteera matsimbe avaBiden here sezviri kutaurwa naivo vaBiden vachiti vanoda kuti panozopinda vaTrump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihwohwo. Takatarisa nyaya yeupfumi.
Hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti vaTrump vane pfungwa dzavo dzavanofunga kuti upfumi hwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati. Ndiyo saka tichinzwa isu vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita seChina, tiri kubatirirwa nenyika yakaita seMexico kana Canada pamatarifu ayaya, saka ndichazoita zvakati 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 zvakati. Asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo, mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu neChina, Canada neMexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire muAmerica zvigoomera zvekare vanhu. Saka vane pfungwa dzavo vaTrump zvokuti havasi kuzombofamba negwara ravaBiden. Zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakava zvaitwa navaBiden.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadii henyu ndi baba wevanhu baba chinogurei. Ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezano PF wanotaura pamusoro penyika yeAmerica, nyika yeBritain wanoda kugadzirisa kudzirira Africa. Iwo vatadza kugadzirisa dora chaya mari yenyika kuti iwe nevalue. Vogona kugadzirisa Africa, kugadzirisa Africa. Zvavari kuita vanhu vezano PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Albany and Assad zviya zviya. Ndo zvichangoguma zvaita vana mukanangagwa izvo zviya. Musaona sokuti muri vana king, wana mambo, wana mavaza. Muchaita zvakaitwa wana asadisho. Rinofuma rakanyura.
Studio 7 apa. Kutaura ndi Lloyd Mbeure. Hei, tunakumbira wama mavaza, tunutuwa kumbira wango mwe wamari. Kana vizitaura, nga watanga wafunga, nga wasangotaura. Jino tupande mwoyo, wama vaza, tuku uzai. Sangu lakaza wakungotaura, nje wakungotaura. Mungafana ze, South Africa, ne Zimbabwe. South Africa ino kodzero zivandu. Niga ili muvandu, alisi kumundu, South Africa. Sebanu majeri mwacha, wano batuko shakanaka. Kwetu kusimabu mwenye mwari chikafu, wama vaza, tunutuwa mkumbira wako. Hei.
Makadiniko, Murie Studio 7. VOA News. Ini ndonzi Richard. Ndonzi Richard Piri muno muHarare. Mubvunzo wangu uripo pana ava ndonzi vamavaza. Vamavaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasena siyana asi vamavaza vanomirira zanopiefu ndova muno vamaramba muchingodzokorodza. Mubvunzo wangu uripo kuti seko muchigara muchingotora vamavaza avo. Munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo. Kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwakungotipedza simba nekuti finhura.
Nepasiti yeseyo hamadi vateri navashamarari zvinoitiko muzimbabwe ka zvinoitiko muzimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperesheni ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwe vanokambena kune mapati anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunze uku zimura yatinoziva inoshanda kunyika dzese inoshandira pabhodha ndopanoperere zvinhu zvese ndopanopindire zvinhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musi wa3 zvita chichipera musi wa13 zvita. Vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naIvans Sininga weStudio 7 nakapteni wechikwata chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveform 6 paSt George's College Rumbidzai Nzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara asi isusu tavana mukana kuya kunoku kuzotambira Platinum Sports tauya kuzoratidza kuti hazvichashoreke ende tauya kutamba tavaratidza kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwawo nevakomana kubva kudhara and tauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa kutobudirirawo nawo masports achona.
Ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana, wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball saka vakandi inspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachina trainer and vairatidza chido nesport yachona saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba saka kubva ku primary ndichienda high school form 1 to 4, lower 6 and upper 6. Ndakaita chishuwo chekuda kupesa kuda kutamba basketball saka ndokwazvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba tigokwanisawo kupindawo maNBA tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig programs anenge maNBA ezvongewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona gemu? Randanzwa kuti makaona gemu remaWizards.
Ndakafara zvikuru nokuti tanga tangojaira kungoonawo pamatvs back in Zimbabwe saka zvino it was a very big opportunity saka zvinhu zvakatifadza zvinhu zvakandifadzawo inini kwezvanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatanga tangojaira kuona pamasocial media platforms nepatv okuvaona in real life tichivaona vachitamba zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muAmerica Rumbidzai Nzira Masanga achitaura naIvans Sininga weStudio 7. musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Kanzuru yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere ichi mumusha weBelvedere muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Tabo Kancube.